vakamirira vashandi vehurumende vaienda kunotaurirana nhengo dzavo, isusiwo tichitaurirano nevamwe vedu.
Asi sekutaura kwamuri kuitawo nemakurukota ehurumende, zviri kufamba zvakanaka here zvekuti munoya muine chamakabata?
Ewaka, ndatiti kutakota zvechenga, hazvigoni kuti nditange kukutaurirai kuti takamira sei, tisina kukurukurirana nevamwe vangu vacho vatakawirirana kuti tasangana.
Pane imwewo nyaya, Honorable Mupfumira, yekuti vashandi vari kuti vaane makore akawanda vasati vawedzerwa mari, tisingatauri nyaya dzemabhonasi. Zvinhu zviri kutariswawo here nehurumende?
Pari zvino tiri kuziziya teshe kuti ikonomi yedu hatisi kuita production inoita kuti tikwanise kuti tipanidzire vanhu mari. Hapana productivity yakakwana. Saka kuti tichi tinopanidzira vanhu mari, tichi tichiziva kuti ndomamiriro akaita ikonomi. Tikatarisa kuprivate sector, hakuna kana chinonzi bonus, hakuna kana masalary increment until ikonomi yasimuka. Saka pari zvino hatisi kutarisira zvekuti tichida kupanidzira, asi tiri kutarisawo zvimwe zvinhu zvatingape vashandi sezvamakanzwa zvaitaurwa masendi nezvimwe zvakadaro, non-monetary benefits. But kuti nditi mari chaiyo, pari zvino handidi kuti ndinyepe, hatisi kutarisirana izvozvo.
Ko iyo nyaya yemastendi yacho yasvika papi manje?
Aiwa, it's part of the package yatiri kukurukura ka, handigona unditaure neniko zvino. Government, hurumende yakati nyaya yemastendi aripo, ari available. Tikukonsultawo kune vamwe pamwe asiri maunion members vangangoda kutora package yelendi, but pari zvino handikwanise kuti nditi nditaure zvese nekuti tiri pakati pekukurukurira.
Mbvunzo wekupedzisira, Honorable Mupfumira, vamwe vari kuti pane aya ari kunzi maghost workers vadi kugumurwa mabasa, zviri kufamba sei?
Handisi kuziva maghost amuri kutaura. Takaita taona panga pasina vanhu tikadzaziso, saka kana musiri maghost workers handivazivi. Saka hazvi maghost workers, handizvizivi. Ingade kuvaziva.